vatorwa vachida kuenda kumusangano wanga wachitwa Victoria Falls, uyo 5th edition African philanthropy iri kuitwa kuVictoria Falls. Pakutorwa kwavaita izvezvi, vanhu vandeye Harare yese kuvatsvaga kuti vaiswepi, vavasati vazikamwa kuti vaiswepi. Maloya achiri kumhanyamhanya, magweta ari kumhanyamhanya kuti vangawanikwa here, asi hapana chati chawanikwa. Chiri kutotishamisa vanhu vatorwa pajekerere paInternational Airport, iyo inova vange ichiratidza security yenyika kuti vanhu vese vafile sekiwa kuti muZimbabwe muri safe. Zvinoonekerwa paairport yenyu yakaita inosvikira vaenzi vese.
Saka munofungidzira kuti vatorwa nani?
Vanhu vatora vanhu ava muonero watinoita mastate agents, nekuti hazvaigona kuti pangobva mhondi chero mbavha yabva kupi ingakwanisa kutora vanhu pazvibo yakachengetedzwa zvakakura kudaro seInternational Airport yeRobert Mugabe International Airport. Ava vasori vati kutarisira kuti ndeve central intelligence organization kana kuti vangave mamwe madepartments esecurity, asi havasingori vanhu nje.
Saka munofunga kuti zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti vatorwe nevamuri kufunga kuti vavatora?
Tiri kungoshamisika kuti munyika medu mune kakuvhundukwa kukuitwa nenyaya yesadhak kunge yatotanga gore rino. Taaziya masadhak summit aingoitwa tichikura, vana vamugabe vakatocheya sadhaki. Hatina kubvira taona zvataona. Nyaya yatiri kuona ndeye kuti vari kutungamirira vanenge vari kuona sadhaki sechimwe chinhu chakakosha kuti vaamucheya, uye vachivhunduka katikwatara kuti vanoziva kuti kuti vapinde vakapindazve ukopokopo. Saka vanofunga kuti macitizens angashandise mukana wesadhaki kuti vataure nyaya yekubi kwakaitwa maelesho, kuti vataure nyaya yeumbavha huri kuitika munyika, kuti vataure usvanyiriro huri munyika. Donzvo ravo revari kutora vanhu ava rinenge riri kunyararidza vanhu vese kuti vari eZimbabwe vagare vakanyarara, vambunyikidzwe, vanyerere vasina anoti bufu, vachitaura kuti nyika haisi kufambiswa zvakanaka.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekuedza kuti muone kuti chii chaitika kune vamwe venyu?
Tiri kunzwa magweta ane matanho ari kutarisira kuti angatore, kusanganisira kuda kuenda kumatare nemamwe matanho kumatare kunokumbira kuti vanhu vavatora ngavauye vavaburitse pachena, kana vaine mhosva vatongwe